Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you'll be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe, mahlabezulu linjani, lapelikona, kuna ngapoke endaweni esijeneyo. Lamhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kusasa phela ikhisimusi, siyakhumbula kudala kwakuthiwa ikhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani. Sabe silitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho-ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lwekhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba Wande, kunjalo mfowethu.
Ndiripo dhuwe, makadini zvenyimi.
Nyapira mfowethu.
Zuva ramangwana rasvika kare. Tinhasi tiri kuda kutarisa zuva ramangwana reChristmas kuti tione kuti vanhu vari kuritambira sei, chii chavari kuronga, vari kukwanisa here, nokuti kune vazhinji vari kugununʼuna vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika maererano nezvemari nekushayikwa kwezvinhu zvinhu zvakawanda. Panguva iyo zuva reChristmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana, vachidya, vachinwa, vachifara nemhuri dzavo, asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma. Saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichirienzanisa namamwe makore apfuura. Tiudzei zvamuri kuita, tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri. Asi ndoda kukuyeuchidzai zvekuti chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu, VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndebele. Namba dzokutifonera i 001-202-619-2077.
Ye, kunjalo ke siyabona ku Facebook sokulo baba ke uLuke Ngwenya utamhiye ngikhona bafowethu uzobuya ke ubakatidzani kuti salibonani Dube loHande. Kunjani bakatidzani khisimusi endle khona ngapho kuzobuya ke unhlanhla bahlangana Dube kunjani foka Mthembo siyabona tike lijahe likulu leli ke elikuHighlanders iBhoso iChila Moya. Ye, so ke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani lamhlanje kuta suntilina yine liphele kumele likhulume. Ake sibachayela ingoma phela sizwe ukuthi kambe kuhamba njani namhlanje. Kunjalo wandi. Yeah. So uthi sibachayela ingoma mzala. Can you sing a song?
We wish not, you not, a as, Merry Christmas. Not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing
I
a lot.
So. I think so. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say, okay, it is Musente, and Zimbabwe. One day, I want to say the pillar one. Christmas end.
Ah, you know, like Kuku Shuirai Christmas Yakanaka, to know the Edukutu Nusaka, Woma, Apanapo. I see Christmas Yakagara Rizua, Rino, Rino Reva Sunsaka, Wanda, Ku Murie, Zimbabwe, Sezo, Vajinji, attendi, Varivichi Christu. Munyika yeZimbabwe. Saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa mufiki inenge ichitevera. Saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya yeKisimisi gore rino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Mm-hmm. Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero. Rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete. Kana makaritarisa zuva iri, munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe?
Ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa, nguva yekushanyirana. Asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo. Zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu, kune chipo chikuru chatakapiwa naMwari anova mwanakomana Ishe Jesu Kristu. Saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo, vamwe vachifarawo nenzira dzavo, asi chatinoziva ndechekuti ukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas inguva yakazarwa Ishe Jesu. Saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya, asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi pavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya. Mufunge kunya kufadza kwazvinoita, Isaya akataura chiprofita makore 740 zvisati zvaitika. Pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka. Nesuwo nanhasi makore azopfuura 2000 Ishe Jesu vauya panyika, tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi chacho choramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay. Okay.
Thank you so much. Let's play him a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Ngomnandi kakhulu ingoma emnandi kakhulu eyethulwa ke limenemene lamntazela jayela nje okudibeneyo nje okutshiyeneyo okuthize. Sibona ke lapha ecingwane silo baba Ishmael Hlabangane. Hlabangane, kunjani?
Siyaphila njani?
Ngiyaphila kakhulu, kunjani lapha khona kona?
Hayi, konoko nje ongatsholo.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe-Christmas?
Angizoba.
Usuku lwe-Christmas ulubona njani? Kuba ngithi isikhathi se-Christmas kathesi.
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle. Nabanye ekhaya khona le kube no-Christmas omuhle, naloba ngisinyuzwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle hle.
Wena uyabonga phi Hlabangane? Uyabonga phi wena?
Baba.
Wena uyabonga phi?
Mina ngise Cape Town emsebenzini manje. So angizi kuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obangibingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela, ngibingelela umama lo mama oyingane zami neyingane zami zonke kunye nabafowethu mina ababe nesikhisimusi omuhle abashayelayo abafowethu abashayele ngokuqaphele emgwaqweni bakhangele izingozi bathi uma sebekhaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la baya khona. Ngiyabonga.
Lathi sibonge kakhulu-ke, ube nekhisimusi enhle noba nje uyakusebenza mfowethu, sibonge kakhulu. Yeah, so that is Mr. Ishmael Hlabangane. You'll be working during Christmas. He says, well, he has heard that the situation is bad at home, but he's saying, good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But this, essential services are always essential.
They are always like essential.
Mr. One Day is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty. And
we can't
all those kind of people.
We can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look Kalamakatarisa makisimisi mazhinji apfuura aya kuti angari makisimisi anofadza zvikuru vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaiti kana tasvika panguva yekisimisi kuremerwa kwacho kwaita sokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sekuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari. Munoona sekuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Nawe tiri kuona kuti vakawanda kusanganisira nesuwo zvekare tiri kuona kuti Kisimusi yedu yegore ino yakasiyanawo nemamwe tambotaura tikati kuti vanhu vafambe kuenda kumagungano akasiyana siyana hunge vaine mafuta ekufambisa hungewo zvekare vakwanisa kutengawo magrocery kunopawo vamwe nemachristmas box asi vazhinji tiri kukundikana noda kwokuti nyika yedu ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mari hatiikwanisa kunyatsowanika zvitenge zvakawanda zviriko saka tinozoonawo patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti homwe hadzina mari asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira shoko ramwari uri shoko ramwari rinotiudza kuti kutenda hakunei nekuti unazvo here kana kuti hauna asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko ramwari saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyange habhabha guku anozotaura achiri kunyange kumunda kwasabuda chibereko kunyange zvandaita zvikasaita asi charamba nichirumbidza mwari saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka asi hazvititadzise kurumbidza musiki nokuda kwechipo chake Jesu Kristu chaakatipa.
Is very clear about that, that the economic situation affects everybody. Including the faithful, but still there is some resilience in people to fight on until things are straightened out. There is the belief that is the driving force behind a lot of people.
Now let's have music. Umatavere, usama umatavere.
Chavire.
Ikisimu sifigire. Chola kona.
Rakanangana nemi vokwamaranda naika nhasi handisi kuda any standing passenger saka munhu wese ngaagare pasi titange kufamba ko imi mama makagogara papasseji ndati handisi kuda standing passenger indava
hai tajaila kedu ndauya nechinhomo changu hatizvisunondi zvavanhurume vanhukadzi vanogara pasi
mubhazi garai pasiti mama hakuna zverespect dzeinzokumba idzi kwavo baba vakamira vakapfeka hovhorosi yeblue chirudzi what kind
mwoyo wangu wachunguluka
kutwa ubaba ugqoke ibhachi kumbe ibhulukwe ele blue to mwoyo wangu wachunguluka kutoni wa mwoyo wangu wachunguluka
that was a first class entertainer. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Mwoyo wangu wachunguluka,
you know, he feels like he's sick, he's feeling sick because of the tremors in the bus. So you know, he feels a little bit sick and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, when he used to sing some of these songs and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think ndiranga rauti tikurawo zvotiwawo Christmas yanga iri nguva yekuti munenge makatengerwa hembe nyowani nevabereki hatiiosa musi wechristmas saka paunozosika Christmas unenge wakamirira kupfeka hembe yako nyowani but taizoungana tiri mhuri dzakawanda nokuza parudzevha kachingwa chaiuya masaipi nematsaipi akaiswa jemu akaiswa doi akaiswa ino anzi majarini ayanga iri sararaudi saka ya tinoziva kuti pataita maonzo zvakadai vanhu vanenge vakabvuta.
And you still remember that jam, you know, kwangu nejam, so you eat a lot of jam and drink about 5 cups of tea with milk, tea of
akaita tea of and waizogona kutopota kana raiti ratibonengo wabutirwa kwazvindirwa kudhara.
No, those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember
that. Did your father buy you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets, and you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would be invited.
And you still remember,
you know, that it was a very, you know, you were
wearing
nice time.
Khaki shorts.
Yes.
Well ironed.
Exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. Basitumezele ama audio abo sizwe ukuthi bathini Christmas. Lalelani lizwe. Yeah, what bakhuluma.
Hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwe lapho ezikhona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Christmas omuhle lapho eZimbabwe lezwa right.
Merry 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 Christmas ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe ngithi sabona nako sabona gogwami sabona malumami sasindisiwe uphaisoni uPeter Ngwenya uMargaret Ngwenya ngithi ngiyalithanda lonke izihlobo zami
sibonani lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho ngisuka khona hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey izimpilo zasekhaya ngeke ngikhone ngizosala ngilapha egoli ambuye ekhaya ngifisela impilo enhle endlala ikhisimus enhle abahambe emgwaqweni lihambe kahle lizobe fika lapho eliyakhona emakhaya ngiyabona
ngizothanda ukulisa ugogwami ose-morning side ugogwami ose-sawmills ugogwami osematobo nalo ongumphoyisa no-anti wami uVuyiso ngibulise no-beauty ngiyakhumbula nomeli nosuku yonke nje ngiyalikhumbula themba lihile
ngithi mina libe le-Christmas enhle ngifisela ufowethu usabhebhu no-agripa ekhaya unankosi isikuba sizonkomo nabosibali olihle nabantu abami unkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala unasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu ngithi lonke ngilifisela okuhle bathi bakithi lapho egangabezi
emlabhuzisatala ekama aye.
Yela 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 iwande asiyayidla sibi lawo akunyikinyeke phela ukanye unyikinyeka nje umzima mzana.
I don't think those days are ever going to come back.
Used to jive, you know, jive and all those kind of things. Sibona ke abantu abakhona lapha ke ku Facebook silo ubakajizani siyambona yakhuluma ukuthi eminyakeni ekhaya esontala besibhalisa izinkwa lama drink ezitolo eliza kuba lakho ngekhisimusi. Lamhla abalakho konke lokhu akula sinkwa ezitolo akula ma drink kuyidololo nothing. Ulizwe Ndlovu uthi Mthembo mina ngisemsebenzini I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singakho right. Then uMusa Masibuko uthi lichona njani Dube ye ngijone kakhulu na unjani khona ngapho ke uthi umoya wokhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni ubagaya besiphinda njalo uthi ikhisimusi ngikhetha ukusebenza ngama holidays ngoba kumele ngidinga ischool fees abantwana phela nama uniform. Then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas iswo abantu nje abahleli kuhle mina is just another day. What do we have there?
Yeah, pane vatitumira uma message akati wande Paddington Tsandukwa anoti napi tapi yes sun jam alongside the stock margarine. Aizvo ndo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro haifurana pamba inguva yacho yakange yakanakawo zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa charumbira anoti hapana Merry Christmas vanhu vane zvara isingaiti kumusha izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro nguva ino yanga chifanira kuva nguva yokufara vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro asi kutiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo tinoemba zvichagadzirisika. Mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna. Nonitike anoti I'm watching you from South Africa. Pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania. Tinotenda chose kuti munotandarizana nesu. Donald Mamboma anoda kuti tumufonere asi ari kutiwo Merry Christmas to all Zimbabweans. Tinotenda chose tinosvira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwa hazvo zvinhu zvakaoma. Donald Mamboma azvikare anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kweZANU PF zvadirwa jecha. Ndo mafungiro wayo hazvine hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka mberi uku asi nhasi toda kuti titarisane nekisimisi tichibatsirana tichisumudzirana pfungwa dzedu kuti tifare takasununguka nekuti zuva rekisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero. Yes.
Siye swake music kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha likhona lapha laphela lilanga lenu ye nakho ke music. For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook, and one of them is Riano Leather Crafts, who says, "Follow me right now, kuti ikamalami mutofara hove, usiniki namba yake konapa ke ku VOA Ndebele Facebook page." Kuzobuya lobongani moyo la uti ngicela limfonele uti nse Zimbabwe uswakelela inombolo zakhe. So ke silethemba lokuthi liyakholisa lapha elikhona loba ngani kuzima kodwa siyawazi ukuthi kukhona nje okuncane elingabe liyakwenza. Kuzobuya lonomsa Jiyane uthi Happy Christmas to you all. Yes, siyakuza sibili ulobani khonapho one day sikesibone mfowethu.
Bana Koti Numpemi Koti ari ku Johannesburg anonyora vachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese. Kisimisi yokuno kuJoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno zvasiyana nemakore apfuura. Izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari, asi hatifaniri kunetseka zvikuru. Tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka. Muri pa here parunhare?
Aiwa, ndiripo.
Tiri kutaura nani?
Mutana Klaus and Mandizidza.
Aha, makadi kuva Mandizidza.
Ah, tinofara makasimbe.
Maronga chinji pa Kisimisi. Yatosvika kamangwana kwangu kwangu sara maawa mashomanana.
Christmas ita kuno takaigadzirira chaizvo tiri muno South Africa, muri right.
Oh, muri ku South Africa.
Ndiko chete ripo ndire kuti kumusha kwedu kundo kusina kunyatsomira zvakanaka kuti kune ma mixed emotions kuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuri zvanzvakati zvakati nakei vanhu vaingo focusa nekunakidzwa ne Christmas and stuff, but I think at the moment, you know, vanhu vari kunakidzwa zvavo those few, but I think majority is really in a big crisis.
Musina kuenda kumusha kunofara nevamwe?
Ine hangu might have my different reasons because vana mai vanga vari kuno recently, so vakatenda wavo kumba I think last week, so takangoti no, since vabereki vanga vari kunoku isedu we don't need to go there. Also looking nemani nefinance kuti we can't afford to then, you know, go through another expense while vabereki vanga vari kuno and stuff.
Kunyange hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura, mweya wekisimisi uripo here sezvawakanga wachingogara wakaita?
Ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyanei nekuti asiremba zveriwo madays atati kumusha. Back then waiti kana vakanzwa kuti mangwana 25 waitoziva kutoti it's Christmas, you know, the company is that feeling yekuti Christmas. And you know, it was more fun, it was more like, you know, this is a bit organized. Like now Christmas day are not changing, we still have to go through like the same process, you know, it's that spirit. But during vanhu vari kuenda through a lot at the moment, and you're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, vibe, Christmas Africa and all that, when we like now, I'm talking to my friends around South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing is, you know what, if that had combined Sandra Mikamango, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money Kumba and things like that. So there's a lot of mixed emotions, really, when it comes to the Angwana. There's a couple of hours away, and some people don't really have plan with the, what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really a mess.
Aiwa, tinotenda namashoko enyu vamandizvidza. Tinoimba mine mhuri yenyu, munofara henyu, uyezve muchata Kisimisi yakanaka. Tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes.
Aiwa, atatenda nisiwo. Basa renyeri tinotenda zvikuru, hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa,
tinotenda. We wish maramba muchingopusha kuti kwanse kuwana crowd, ramba ichifollowa kuti maybe at some point government will hear my voices evan and try to do the right thing. I think the more people that are through our social platforms, the better. I think maybe the world knows how to intervene and try and rescue.
Ticha Ramba, Tichie Zakudaro. Dwe, before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir, but we are coming back to you now, so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangis?
Yebo, nyari.
Mara, kucha ilingo, mantombi. Lalele, lapingo, male. Yeah, lalele.
All right.
Yeah. What is Pombe's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Right, unkosikazi Tembi Ndlovu. Uyizwe njani ingoma le?
Hayi, be right.
Uyamazi umuntu oyihlabela?
Hayi, no, angimazi.
Ungagesa khonapho siza kuthumezela i-sweet sogodo, eh?
Ha, manje ukuthi ngicabange kuzizini.
No, kulungile. Akukhulume ngokuthi ikhisimusi kume njani?
Hayi, ikhisimusi omnyithi.
Njani imandlo Miss Inkosazi Ndlovu?
Hayi, inkosi yadura ezitolo vela kuthengeki luthi okunyakukho. Aso hayi, vele kunzima kakhulu, vele khona okokuqala yabungasebenzi, yakuthenga ngani.
Usendaweni enjani khonapho lapho khona?
UseBulawayo.
O yebo, kuBulawayo vela akula akutholakali namanamnede, ikokokola akusela. Kume njani ke?
Hayi, akula, ikhona ku black market kuphela.
Izaba ku black market ngalibi. Ngalibi.
Yami khona ndibabe ihoti outside the country.
Ye madoda. So aiza tengeke zidolo la.
Hayi, ayithengeki lapho ungathanda ne BPC. La kodwa vele iduri zine store.
Ye madoda, kuzima he?
Hayi, kuzima kakhulu shem.
Akutsho nxa ugangela iChristmas yakudala leyakatesi, akuqathanise ngisho.
Hayi, kathesi kumbi shem. I think so nje lithola kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda, kudala wawusidlali ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, awakumnandi.
La machikeni into ezinjalo?
Ya, konke vele.
So kathesi tololo?
Kathesi akulalutho, akunzima shem.
Ye, faka ke ukhuluma ke labantu, ukhuluma ubingele labantu ofisi babingelele.
Bengithanda ubingelela umama wami. ulanga lo mntana ukhayili
mhm
lo kazi nom namathins
mhm
ya wana love
kanti umdala ke ubaba undlovu ke ngiyamfonela undlovu ngizamfonela undlovu ngithi umkhodlile
samingelela kusasa
hayi no kuyazwakala mama yeah so hayi iphose lokugcina ke mama
hayi lokugcina kula ukuthi Christmas hayi nzima ngapha
yebo phela
lengakuthumezela isithi zogodwe lini
no kulungile mama sibonge kakhulu ungadilela kusasa.
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembindlovu. She says things are very hard, and she says it's no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. A little in the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music. That is some music from a Zimbabwean group saying Pagama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita's TC Dube who says, we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elliot Mandevele says, happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, Kay Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matavira, right?
Yeah.
And then
yeah.
we've got Danny. Danny says, wishing you guys all in Francistown in Botswana happy, happy Christmas and all Zimbabweans out there. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other and let's enjoy wherever we can. Gabriel Paratsai and Elvis Mukata are saying, phone us right now. They are on VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember, too, that we are also on Twitter, Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. I'll repeat that again. Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. So we are Twitter and all over the show. Yes. What do we have there?
Well, yeah, tina koti ni arguchi wangwe tatozi tene ramuzi mba toi wona mangwana ukada kufarisa unobatwa ni matuozi. Ayayayayay, shaka wama iso. Johnny Bongani, anoti happy Christmas to you all. I wish I could be home here, I mean in Arabic country. No holiday, it's a normal working day. Jimbo zino siyana, nezvitendero zvino siyana. Paddington Tsukupa Tsandukwa. Anoti, the 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Ichokwadi zvinzvinoita zvichishanduka shanduka.
Yeah, I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our reverend says he wants to call. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3, verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. I'll share my last word also, noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8, it says that nothing shall separate us from the love of the Lord. Akuna
Gatiradzanewo rudo sevana veZimbabwe. Nepashoma patina po ipapo, gatiradzanewo rudo. Mwari anoramba akatendeka nguva dzose. Zvichanaka, tinoramba takadatira zuva racho iroro. Amen.
Yeah, maybe you can put that in English as well. Just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things might be tough today. Things might not be as we wanted to do or to have. But the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to. But the time is coming. We should still remain hopeful that God loved us. And we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brothers. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ubesi valelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma. Wosibonga ukuthi cha kancane imusic. Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma.
Yeah, Mamboma, magadini ko.
Ndim Gibbs.
Kunjani Mambo?
Merry Christmas.
Mazita, tinoimba kuti mimugere zvakanaka. Aiwa, tinotenda chaizvo. Munoda kutibatsira kana kupawo mashoko enyu pamusoro pezuva guru iri. Tibatsire tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi.
Ndinofara semuteereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semuteereri. Semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Ndinofara kutaura pazuva rakadai nekuti mangwana ndo zuva rakazarwa Jesu Kristu wedu. Asi shoona nozotaura achiti ukama waigasa hunozadzwa nekuzha.
Hau.
Chete munyika medu mukoma. Kana muchinzi hamuna madrink tinoziva kuti ndaiva kumusha kahakubva takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mukoma. Notendera neni. Christmas raiva zuva rekuti nyange kuruzevha kupi nekupi kwamupino wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo. Voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa vanomwa doro vachimwa doro vanomwa madrinki vachimwa madrinki varedhiyo dzichirira dzidi. But kana pachinzi doro riri kushayikwa kana pachinzi drink riri kushayikwa. Christmas dzingadi kuda kuita nechangu kuchitenderwa chechikristu but ndangotaura dziri generali mararamiro ataitaka. Zvatosiyana mugoma. Zvokuti kutownship vanhu vaitamba redhiyo vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi Christmas yanakidza. Asi tinotaura zvokuti Christmas taidhaivheta kuti taita nezvokuzha kana kuti zvatinoziva chaizvo vanhu vabva kumachechi vose vabva kumachechi vazoenda kumatownship vaizonopedzera zina iroro kutownship vachinakigwa muchingoonana wose vanhu vanomwe vabva kuzirungu vamakapinda navo zvikoro hamuchisangana maka saka kana pakunzi dheuta haisakwanisi kubika doro mukoma. Kana kuti haishina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vamwe Christmas iyo inolusa value mukoma.
Nyaya yedoro inokunetsa maningi here?
Hainetsi but doro rinobatanidza vanhu zvichaita zvokwadi.
Rinobatanidza
vanhu pasina ndosakamutiona kana chero parufu kana wherever panoungana vanhu doro renge riripo because doro is a unifying factor. Kana mukashaiwa doroka hapana anenge achiziva kuti nhingi yangu aripo kana kuti because isse mumadoro mukoma like izvo zvindiri kumadoro
hai
zvimuteereri wenyasi ndiri kumadoro ndaenda asi tandida kutaura nechekuti inonga zvenge zvine kusiyana hazvinoti ndaperawo ndiri kuno kuhazenburg handina kwasaenda kumusha mukoma ndapinda mutauni ndikaona kuti
Taurai.
Mamaka Zarava, no. Lucky and lucky, Gura, Pia, 2016, the Rabu Panaka of Kakuno. My two reading Bavan, 1, 2, 3, 4, Mamsna, Vanova and Amisha, but the one young in the world of Pasika. Ning is Megakuchin, the vision of Makisma, Vanaka Saranazi, and I'm joking that Sangakasan will send a door to him.
Hi. Hai, tinoemba kuti zvichafamba zvakanaka, tinoemba kuti muchafara, asi tinoda kukutendai nekuti tsigira kwamunoita. Moitawo kisimisi yakanaka, mofarawo, zvakanaka, zvinomwera.
Mukoma Tanoka Wande, mukoma Jibs Dure, mukoma Tungamili Ngomo. Tatenda gumbo. Nevamwe maproducers Kenya ari behind the scene asinga tuda kuti vave ne Christmas yakanaka munoita basa rakanaka mpoma. Ah muti gonera.
Happy Christmas. Yeah, that's Donald Mamboma. So now we've got some messages on Facebook. Kay Makunda says, while we are a resilient bunch of people, I pray that the madness we are experiencing must stop quickly. It is crazy here, but thank you, Studio 7, for allowing us to reminisce. Then, however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandebele, who says, 1 Timothy 1, verses 15 to 17. You know that? Do you know the verses? Not do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I sure. do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No,
Okay, good. So, which means you don't read. So I can speed up.
We don't want to turn this program into a Bible study.
Speed up, jalo slow me tempem dong. Kubesubuyage uti funela nkona manje uswagele lapa kumveo intevele. Lo enat es mabalega uti umene meno cha nandi baba tuve kanti tini alpa me kuzaku chelam foyet. Uti isong le chanda kuchawa is dedicated to our best Zimbabwe. Then Uriana Leather Crafts says funela nivant. Bantu nyakutena. So guys, Chai Game Music is about to come. Yeah, Bombani, Sport.
Ati jenge tagushita, suvaranasi. Wanakara iwe fara, mningina wangu. Wanakara mkoma wangu. Wanakara iwe fara, wanakara sisi wangu. Tabinda mkuri cha, nukudao kwa mnani.
Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yela.
No,
it's a request. It's not.
I used to be good, but right
but
now.
You can shake. I mean, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he's got another request.
Hello. Muripar Nare Rap.
Hello.
Magadi nenyu.
Ndiko kuti magadi.
Tiri kutaura nani?
Kutaura namofu.
Namofu. Au. Zviri kufamba sei mofu?
Mofu kuno Zimbabwe tiri nani chaizvo.
Zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvakaoma baba.
Zvakaoma. Titaurire.
Christmas ine tinoti kwa kune vanhu vese vari muZimbabwe. Muve ne Christmas yakanaka. Asi it's one of the most beautiful Christmas in Zimbabwe.
Saka
zvinoroma jonga.
Saka makaronga kutachinyi mangwana zvino zvakaoma kudaro. Munoswera muchiti chinyi mangwana.
Saka muri makaitsvagira chinyiwo kuti itandare.
izvozvo zvamakavanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndiwo unorakidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo asi kungowana nguva yekumboita zvishomanana izvozvo mune mhuri chinhu chikuru chaizvo ichochocho saka musambonyatsonetseka izvi zvikuru chokwadi aiwa aiwa tatenda zvinhu zvaita ya zvinhu zvaita sezvachinja aiwa tinotenda namashoko enyu tinoimba kuti muchafara henyu nemhuri yenyu kunyange azvo muchiti zvinhu zvakaoma asi tinoimba kuti muchawana nguva yekufara nokusekererawo ipapo napapo. So he's telling us that you know he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this with his family tomorrow.
Keeping hope alive.
Keeping hope alive, definitely.
John Banda on VOA Studio 7 page, that is Facebook page. He says, awesome program, Merry Christmas. And then I've got K. Makunda who says, yeah, these are very trying times. He adds that, thank you, Reverend Makwara, for encouraging words. Spindle futhi sibuyele ngapha ke esindebeleni. Uriano Leather Crafts says, hey, bantu, cela imfonele. So asimdingeni Leather Crafts lo, simuze uyakhala, uyakhala Leather Crafts. So uthi sibe sishaya ingoma ngapha ke sidinga Leather Crafts. Izo izo.
Awubheke manje. Bonga abantu abasakhulumisana. Awubheke manje. Bonga abantu abasakhulumisana. Umshado wamapha, umshado wephepha. Umulalisa umshadile kanti uqamba amanga mdaka mama kanti uthethe inyoka ifake endlini. Awubheke manje sekuyaqashwana. Haya ubheke manje sekuyaqashana leka. Umulalisa abantu zofelo thandweni. Womina zofelo thandweni. Aku zofelo thandweni. Yini ndandazo. Woyo zofelo thandweni. Zofelo nembaso. Njalo zofelo thandweni. Yini ndandazo. Woyo zofelo thandweni.
Sikhona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi sithi happy happy Christmas okumbe kuthiwa Merry Christmas aso happy Christmas one
Merry Christmas
uthi happy kathi kutsho
you know it's quite interesting
happy
you know.
Merry
happy Merry same but
yeah.
You know, you can't use them. You can't switch them.
Oh yeah.
No,
my God, was 609.
You know, it's Merry Happy New Year and Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year. And
not
happy,
Merry New Year okay. And Happy Christmas.
Oh yeah, it's key one for it. Yeah, this is okay. It's not that far. Wobe, have a good one. Hey, Baba Wobe, kunja.
Hi, unamkilele Linda Lina.
Isi apila akulu ngabongo na Wobe kona.
Mina ngithetha lani ngise Cape Town.
Yes, sizafaka i-disclaimer sithi Wobe has no relationship whatsoever with our producer uMike Wobe ngoba abantu bangicala ukuthi siyariga la. So Wobe uzimele yedwa lapha eZulukandaba. So Wobe akusithethweza ngesikhathi se-Christmas.
Oh, hayi mina isikhathi se-Christmas hayi sengifikele kakubi kakhulu lapho engikhona. Ngiyezwa sibila hayi nasekhaya kuyakhala izinto azimanga kakuhle. Yebo ye uThixo usinikeze amathalenta njengabantwana beZimbabwe. Mina lapha njengalalibala khonakho libona ukuba ngiloriano Leather Crafts but a small project which I'm trying to post.
Yebo.
Iyahlupha so sisebenzela abanye abantu kunje umsebenzi ukuthi ukuvala esebenzileyo kube yikuphela komsebenzi nemali asizibhadalwanga.
Ye madoda. Hayi kuzalunga ngolunye usuku mfowethu. Yes, cela ubingelele isihloko labangani. Ngene isihloko labangani.
Yeah, hayi ngithanda ukubingelela umama wami osekhaya khona eZimbabwe. Maye ngekho kwabulawayo ngabe esembareni kwakhathesi eKhazilaleni. Ngumama uNadi uMandlovu usaziso nobaba uLot uHobe, udadewethu uBlessing Hobe, nomunye umna wami olotshele eMashingo uThinathwe Hobe. Nomna wami ongumfana onilandelayo ekuvaleni uThinodashi Hobe, nabanye abasembabingelelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama, bonke nabangane engikhule nabo, ngithi babe nosuku oluhle kakhulu.
Ye, lawe kube njalo fowethu baba Hobe. Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibilile lohlelo elifeli elisezena lona. Hayi, lesi angazi ukuthi ngobeke sithini. Because lukubantu sihlanganisa sibili njengabantwana beZimbabwe. Ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala ukukhulunywa khona lapho indlela elibambane ngayo e-America lapho. Hayi, ngathi eSouth Africa sengikhuluma iqiniso, Zimbabwe singathi silahlele bonani, kodwa manje sizozinye inhlelo elizezayo lapho. Hayi, kuba ndlela esibili kakhulu.
Awu boni ke Hobe, sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya, nizame phela ukuqonqosela la amanye amazwe ngapho, hayi mababe nokubambane kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle, siphile singabathandanayo, singabe singesixoshanisa kothisanayo emisebenzini langabe kungabi ngolwane odayi zibonele wedandoda watwatwate angazi.
Ye, ta baba, thank you Mr. Hobe, bye-bye. Say sibonge kakhulu. Okay, bye-bye. Ye, simtshayela ingoma phela ubaba Hobe. Ye, simuntu uphunga kancane umthande umncome. Love the person that you are supposed to love.
Yeah,
you know, good message.
I'm very impressed by the spirit that people show.
Mm-hmm.
You can tell from the callers that we spoke to,
mm-hmm,
that one after another they talk about the hardships confronting them, mm-hmm, your economic hardships,
and they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all.
Mm-hmm.
That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here, but
it's time music. Yeah.
You know, Bambo Joe. Wanted to in Nikisimi se acho ndi chango inzwane vamwe basarandi gara pampa. You know, he couldn't get away,
yeah.
So he's just at work,
let's get some bit of music so that we just conclude our program.
Wow.
Yeah, kunjalo, tell music kunam. Now I think we've come to the end of our program. We wish you a merry, merry Christmas and a prosperous 2019. Yeah, so sorry we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Eh?
Evangelical?
Evangelical or evangelical. It works the same way.
It works the same way.
So, signing off is Kim Stube in Washington, D.C. Merry Christmas.
And I'm Januna Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.